Vamuorokuru vanonzi vaBloomberg vakange vakaboita mayor wenew york kwamatemu maviri ose vakaita mbiri munew york imomo yekugona basa pamwe chete nokusada kubhadharwa ndiye meya waiti unoda kubhadharwa dhora chete nokuti une mari dzake ndibhirioneya wakangofanana navatrump vari muwhite house ike zvinezvi une mari dzake zhinji chaizvo ari kudivira madhemocrats saka ndiye wafungawo kuti ini ndoda kupinda muwhite house rwendo runo ndigadzirise zvandinovona pamwe zvisingakwanisi kugadziriswa novari kukukwidza kumadhemocrats uku kana zvisingakwanisi kugadziriswa navatrump nokuti vanenge navatrump havavonani vanobva vose kunew york ikokoko vanozivana vutsotsi kana unaku hwavo saka wapinzawo ruoko rwake kuda kusarudzwa akati regai ndipinde asi vaBloomberg vanozikamuwo muamerica chaizvo nekuda kwenyaya dzemari dzavo dzemabhizinesi avo pamwe chete nokuzoburikidza kuita new york meya kwamatemu maviri
ko kana tikatarisa nguva yacho havasi vatinonokei here zvishoma
mavonero andoita ndewokuti havasati vatinonoke somunhu wagara unenge achizikamwa wakambotongoguta renew york hombe hombe state yenew york hombe hombe iyo vanenge vanga vakangomira kuvandira kuyoko kuti vavone kuti zvaakusvika papi apa ndo pazvaakuda kusvika panapa ndaakuchipinda saka munhu une maitiro ake savanhu vamabhizinesi kavanoziva pokupinda nepokusapinda saka vaitamba tsoro dzavo zvokuti handioni kuti vanonoka asi kuti somunhu une mari dzake zvekare uchazama kushandisa mari idzodzo kuzvishambadza kumatv nokumaredhiyo kwese uku saka handifungi kuti watinonoke
vakaita mari yavo vachiita zvemabhizinesi yakadini
vanenge vakawaridza mabhizinesi avo kwakawanda wanda kwatinoti kudiversifya kuya uku kubvira kunyaya dzemari idzi nyaya dzamanewspaper vari kwekokuku kwakasiyana siyana kune zvinhu zvavakabata bata zvakawanda wanda vasiyana navatrump vakangonge vangoenda chete mureal estate umu muzvivakwa muzvivakwa umu saka ndokuwana kwavakaita mari dzavo ikoko
kana vakatarisa uwandu hwevanhu vedemocratic party vari kukwikwidza kuti vawane mukana uyu munoona kuti vaBloomberg vane chanzi yakadiniwo yokubudirira apa
ndoona sekuti vangangozama zvavo kumiramira asi kuti vazobudirira kusarudzwa kumadhemocrats kuti vachizomirira pati yamadhemocrats vagokwikwidzana navatrump uko ndoona sekuti havasi kuzokwanisa kusvika ikoko havasi kuzokwanisa kusarudzwa namadhemocrats nenyaya yehombe yokuti sabhirioneya munhu une mari dzake muwhite house ike zvino vatrump ibhirioneyazve kuti america ibvise bhirioneya uri muwhite house mwavari kunyunyuta naye kuti haasi kunyanya kutiona vese varombo vachiisa zveimwe bhirioneya nokuzikamwa kwavakuitwa nezvizvarwa zveamerica kuti vane mari zhinji mabhirioneya vana mamirioneya iva havabhadhari matax akawanda kudarika vasina mari vari zvasi kwavoko saka zvinhu zvakachenjedzwa kuvanhu vokugara kuamerica kuti ivo mabhirioneya enyaya munoisaiwawo munana white house imomo vachitonga chii chavazoitira vesu varombo vezasiku saka vanhu vaya vokuti havanatsi kuziva urombo nokuti havana kumbozvarirwa muurombo havana kumbogara urombo ikoko saka maamerican vaakuziva kuti bhirioneya uri mwoyo haana mwoyo nesu yokuti akwanisewo kupedza nhamo dzedu isu saka ndo zvichavaremera izvozvo kuti zviri kupomerwa vatrump kuti havasi kuita ndo zvaachapomerwa uye asati atomboendako nokuti vane mari dzakada kufanana mumabhirioni imomo.